Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 5 kubvumbi April 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change nhasi richatanga chirongwa chekusarudza vacharimirira musarudzo dzichaitwa gore rino. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti rinofara nekuti hurumende yazotaura pamusoro pezviri kubudiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera asi richiti hazvina kukwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC nhasi richatanga chirongwa chekusarudza vacharimirira musarudzo dzichaitwa gore rino muchirongwa chichange chichitungamirirwa nekomiti yakazvimirira iyo iri kutungamirirwa nemukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia. Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muCCC vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 mangwanani ano kuti zvinhu zvose zvakarongeka uye bato ravo richabudirira mukusarudza vacharimirira musarudzo dziri kuuya. Vanoti vatsigiri vavo vanenge vakaungana munzvimbo dzinopfuura chiuru vachisarudza vavanoda kuti vavamirire bato iri.
Nyika yose ichange yakaungana vanhu kumawadzo anokwana kuti 1,770 vachinominata avo vachazenge vachimiririra vanhu munharaunda dzavagere. Saka chirongwa chedu ndinotarisa chichifamba zvakanaka murunyararo, nokuti vanhu vese takavazivisa avo vanenge vachifanira kunge vari panzvimbo idzi. Vanhu vanenge vari mumarejesta edu, marejesta ekumavhillage, marejesta ekumastreet, ndo vachazenge vachiita basa rekunominata makandidates andataura nezvavo.
Sezvo tichiona kuti zvichaitwa munzvimbo dzose muZimbabwe, mune nzira here yekuona kuti zvinhu kana kuti basa raitwa zvakanaka nemazvo?
Tinadzo nzira. Chokutanga, tine maindependent commissioners anenge ari kunzvimbo dzose dzemawards andareva 1,970 vachange vachita preside over the nomination process ichange ichiitwa nyika yose. Pamusoro pezvo tine yatinotiwo independent commissioners achange achiita supervision nokumonita kuti basa rifumba nemazvo here. Zvakare tina anonzi maclusters atiinawo avo vanotungamirira constituencies Zimbabwe yose, madistricts, vachiona kuti basa rifumba zvakanaka here. Saka chirongwa ichi takachigadzirira, chine nzira dzatakaisa in place dzokuona kuti basa richifumba zvakanaka.
Zvino vachibaya, vanhu vakatarisira kuti mazita eavo vanenge vasarudzwa achabudiswa zvarini?
Zvokutanga ndechekuti urongwaho tofanange tapedza musi wa17 mwedzi uno, tozoenda kuindependence kunopemberera independence. Vanhu vava kuziva kuti macandidates emacitizens ndeapi. Tinopedza musi wa17 nechiponzero chekutai zuva remanomination, asi uyo anenge aana manominations 100% anotongobva atodeclaiwa kuti ndiye ahwina musarudzo dzekunominatwa munzvimbo iyoyo. Pangava paukanzura, pangava paMP akatenderera panguva zvino, vanhu vachiziva kuti basa iri richange rapera musi wa17 April mwedzi uno.
Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muCCC vaAmos Chibaya vari parunhare kugweru neStudio 7. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa nezuro vakazvipindura pamusoro pezvinopomerwa vamwe vakuru muhurumende zvekubudisa munyika zvichiri pamutemo goridhe rinotengeswa kunze kwenyika. Kubva zvatanga kuburiswa nyaya iyi masvondo maviri apfuura, hurumende yanga isati yapindura kana kutaura pamusoro pezvairi kupomerwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Mumashoko avo kuvatori venhau, amai Mutsvangwa vakati hurumende iri kuongorora nyaya iyi vachiti vamwe vari kubuda muongororo yeAl Jazeera iyi vachikanda mazita evakuru vehurumende vachatorerwa matanho makuru. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai Maguhu vanoti zvinofadza kuti hurumende yazvopindura vachiti vanovimba kuti hurumende ichatora matanho akasimba mukugadzirisa nyaya iyi sezvo Zimbabwe ichirasikirwa neupfumi hwayo ukuwo mbavha dzichisvibisa zita reZimbabwe pasi pose.
Ita hurumende kwemavhiki maviri nyaya iyi ichitaurwa inhau yekuti vanga vari kuzeya kuti voidaira vachiti kudii. Yasiyana nedzimwe nyaya dzekuti vanhu vanongopomerwa kuti vari kuita uori.
Vamaguhu, nyaya iyi yasiyana papi nedzimwe nyaya dzinopomerwa vanhu mhosva yeuori?
Apa tiri kuona makoronera ari muhurumende vachitaura vega. Zvekare South Africa inova yakazotanga kutaurwa muepisodi yechipiri yeAl Jazeera yatotanga kuedza kuti iongorore vanhu vari kunzi vanga vachishanda nemakoronera ari muZimbabwe kuchenesa mari dzakasviba vachishandisa mabhanga eSouth Africa. Saka izvi zvinoita kuti vanhu vatange kubvunza kuti Zimbabwe inyika rudzii yekuti ndo pane ziso racho redutu mupengo weukoronera weuori huri kuitika muregion muno, asi Zimbabwe haina chaiti yataura. Saka ndinofunga kuti hurumende yaona kuti nekuda kwekuti South Africa iyo ine mazita mashoma pane eZimbabwe yakutanga kutoongorora vanhu ivavo, zvinenge zvichinyadzisa kuti Zimbabwe yacho irambe yakangonyarara.
Saka vamaguhu, munoti pamusoro pezvakataurwa nezuro negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusoro penyaya yokupiwa kwegoridhe remunyika?
Ndinoti ini ndinogamuchira zvavataura mai Mutsvangwa. Ndo zvinofanira kuti hurumende iite, asi hazvifaniri kuperera ipapo. Panofanira kuratidzwa kuti vanhu ivava vaongororwa zvakasimba nevasina kutaurwa mudhokumendari imomo. Vanofanira kuti pave neongororo yakadzama inonyatsa kuona kuti mamburi acho akakura sei ane vanhu ivo vavo vari kuita mabasa anonyadzisa kudaro. Zvekare panofanira kuonekwa kunzi vanhu ivo varangwa zvakaipisisa zvokuti unowa muenzaniso kune vangazode kuita mhosva dzakadaro.
Saka munotarisirei apa vamaguhu?
Tinotarisira kuti hurumende yeZimbabwe haisi kuguma nemashoko, asi kuti vachaita kuti vanhu ivavo vasungwe.
Ko vamaguhu, takatarisa kukosha neuwandu hwegoridhe riri kubuyiwa muZimbabwe richitambirwa kune dzimwe nyika, asi mamirioni nemamirioni emari zvikuru sei madhora ekuAmerica achishandiswa. Hapana here vanotarisa zviri kuitika izvi pasi pose vachizvimisa sezvo zvichipinza dzimwe nyika mukati nenyaya iyi?
Kune inonzi Financial Action Task Force iyo yakati Zimbabwe yamugrey list. Saka inoongorora nyaya dzemari, money laundering nekusupporta terrorism. Saka zvipomero zviri kupiwa Zimbabwe uye zviri kubuditswa navanhu vakaita sana Ubert Angel zvinoratidza kuti nyika yedu inenge ine ma transactions akawanda asiri kunzwisisika kuti mari dzacho dziri kubva kupi dzichienda kupi. Izvi zvinokanganisa chimiro chenyika zvikuru sei tichitarisa nyaya dzeterrorism. Saka zvaitofanira kuti hurumende izvichenese kana kuti itaurewo mashoko anoratidza kuti yakazvipira kurwisana neterrorism pasi rese, uye kuita make sure kuti Zimbabwe haisiri nzvimbo kana kuti nyika inocheneswa mari dzinotsigira mabasa eutororo kune dzimwe nyika.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Hurumende inoti inoremekedza zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika pakurwisa uori. Munyika mune mafungiro akasiyana siyana pamusoro pehurukuro dziri kuitwa nebazi rezvemutemo reMinistry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs neveruzhinji pamusoro pekutongera vanhu rufu. Hurukuro idzi ndedzokuona pane pfungwa dzevanhu kuti zvigozopinzwa mukuvandudzwa kwebimburo remutemo pamusoro pemutongo werufu. Pari zvino nyika ine vasungwa makumi matatu nevaviri kana kuti 62 vakatongerwa rufu kubva muna 2005. Evans Zininga weStudio 7 anotipa zvimwe zvezviri kutaurwa nevazhinji muhurukuro dziri kuitwa idzi.
Saka tikatanga kutanga kutanga kuti watadza vaurawo ngai nyika ine nesara isina munhu.
Bongo dzangu pavo munhu ndokuti vhura munhu wovhura nokurepa nokurepa ndikaenda kuuraya. That is very bad. Munhu iyeye anoone kuti unganzi ngaandorarama mumbachi kujeda achidya chikafu chenyika. Chikafu chenyika chakatangirokudai.
Kana munhu achisvika paekisenge kureya munhu, saka imi muzokuzochengetedza upenyu hwake, hapana saka mufanira kungomurayawo. But yekuti ikuri operata the mails only ndege iri kufonderwa dzo kuti varume dzirege vakuizo nomurevedzi and kuvakadzi nokuvatirei ndovanhu vakaita sei.
Avo vange vari vamwe vari kupa pfungwa dzavo muhurukuro dzenyaya yomutongo werufu. Asi vamwe vanoti nhaurirano idzi dzinofanira kumiswa sezvo dzisingapi nyika chimiro chakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi yezvemagariro evanhu vachishanda vari social worker nesangano rePeace Hub Zimbabwe muzvare Irene Chijaka Hungwe kuti tinzwe maonero avo.
Tsvakurudzo yekuti vanhu votongerwa rufu here kana kuti kwete inogona kunge yakakosha, inogona kunge isina kukosha, zvichienderana nekuti tiri kuda kubudisa chii mushure metsvakurudzo iyi. The why part ndo yakakosha. Zvinoreva here kuti tichapasisa mutemo maererano nekuti vanhu ruzhinji rwavanhu ruri kutaura kuti kudii, kana kuti isusu senyika tinofanira kupasisa mutemo zvichienderana nekuti international law inoti chii takatarisa nyaya dzekodzero dzevanhu. Mafungiro angu ndinoona sekuti nyaya iyi tsvakurudzo iyi yaifanirwa kuitwa tichishanda pamwe chete nemamental health experts, masocial workers, mapsychologists nemacounsellors kuti vaunganidze umbowo hwekuona kuti vanhu vakadumbirwa zvakadii. Nekuti tikatarisisa kunyaya dzemental health, nyaya dzokusagadzikana kwakanaka kwepfungwa dzavanhu, kune vamwe vanhu vanoti nyaya dzedu hadzina kubata zvakanaka. Pamwe pacho dziri nyaya dzokupomerwa zvokunyepa, ndo zviri kukonzera kuti vanhu varambe vachirwadzisana mumhuri, vanhu varambe vachirwadzisana sana munharaunda, vanhu varamba vachirwadzisana munyika nekuti vanenge vane shungu nokuti vanenge vakadumbirwa. Saka zvichienderana nekuti tikuda kuzobudisa chii mushure metsvakurudzo, inogona kunge yakakosha kana kuti isina kukosha.
Iwo mutemo wekutongera vanhu rufu wakanaka here kuti ushandiswe mukore uno?
Mutemo uyu ndakazvimirira inini handiona kuso kuti wakanaka kuti ushandiswe mukore unoyu nokuti kana tichiita research tinotarisa zvakamboitika kumashure kuti tibatsirike kuti kumberi kwatiri kuenda tinogadzira mutemo sei saka takatarisa zvakaitika kunyika yakaita seAmerica kubva 1973 190 vanhu vakanga vakatongerwa rufu vakanga vari pa death penalty vakazoonekwa kuti havana mhosva vakasunungugwa mushure mekunge ma investigations kana kuti tsvakurudzo dzazowedzerwa takatarisa nenyaya yema DNA kana chema forensics. Saka mutemo uyu inini handionese kuti wakanaka nokuti kune vanhu vakawanda vanogona kutongerwa rufu. Tozoona kuti munhu atakatotongera rufu akanga asiri. Tinozopagadzirisa sei pa? Muri yake tinoibatsira sei kuti iaccepte kana kuti itambire mutongo uyu nokuti akatongerwa hama dzavo. Saka tobva taona tiri kuti tinobva taramba tikreata a chain kana kuti dande mutande reruvengo. Tobva taramba tichikonzera kuti vanhu varambe vane ma mental health issues anozokonzera kuti varambe futi vachipara dzimwe mhosva. Handionese kuti wakanaka.
Kodzero dzevanhu dzinenge dzichitiwo kudini maringe nemutemo iwoyo?
Kodzero dzevanhu maringe nemutemo wokutongera vanhu rufu dzinenge dzichiti mutemo uyu uri cruel and it's unusual punishment. Pachishona zvichireva izvo nekuti mutemo wokutongera vanhu rufu une utsinye mukati zvakare mutongo usina kujairika nemhaka yei nekuti une njodzi kana kuti une risk yokutongera munhu rufu pamhosva yasina kupara. Saka nekuda kwekuti une njodzi yekuti tinotongera munhu rufu mhosva yasina kupara, kodzero dzevanhu dzinenge dzichiti aiwa munhu ngaapuwe a second chance.
Kunewo dzimwe nyika here dzauchiri kushandiswa pasi rino?
Tikatarisa nyika dzakaita sana Iran, vanowana yatinoti ivo forced confession through torture. Vanowana umbowo hwokumbunyikidza kana kuti hwokumanikidza mushure mekunge vatocha munhu, varova munhu, vagwadzisa nyama yemunhu, munhu obva ataura kuti arege kuramba achirohwa, obva ataura pamundi ndakauraya munhu kana kuti zvechokwadi ndakamuona achiuraya munhu.
Nyanzvi yemagariro evanhu vachishanda vari social worker nesangano rePeace Hub Zimbabwe muzvare Arini Chichakahungwe vachitaura parunare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday imwe nengo yeparamende vaWilias Madzimure veCitizens Coalition for Change vakaudza paramende kuti vatoda kuti gurukota rezvedzidzo yepasi amai Evelyn Ndlovu vaudze paramende pamusoro pesangano rinozviti Teachers for ED vachiti vanoda kuziva kuti sei varairidzi vachimanikidzwa kuve nhengo dzebato rezvematongerwo enyika. MuNewsday makare gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJames Soda vakazivisa nezuro kuti havatarisiri kuti kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kuchapera nekukurumidza. Zimlive.com rinoti nhengo yeZANU-PF Politburo vaObed Mpofu vakabvisa akange akunda musarudzo dzeZANU-PF vakadzika muzukuru wavo Alice Dube akange akundwa musarudzo dzekutsvaga achamirira bato reZANU-PF musarudzo dzichaitwa gore rino. Izvi zvinonzi zvakashatirisa vatsigiri vazhinji vebato reZANU-PF. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vasikana, musawara. Musawara zvenyu. Mwari variko kumusoro kudenga. Mwari vanozviona zvose zviri kuitwa navanhu veZANU-PF. Zvichapera. Zivai kuti hakuna chisingaperi. Chisingaperi chinoshura. Musoro wegudo chava chinokoro. Vasikana, nyararai zvenyu. Minamato tiri kukuitirai siku nesikati. Zvichapera chete. Hakuna chisingaperi. Vana Mugabe vaiti Zimbabwe ndeyavo, hapana anovabvisa papawa kuzhe korufu. Asi nhasi vakafa voramba kuenda kuHiroshi Eka. Saka imwe vasikana ziva izvozvo kuti hakuna chisingaperi, nyange kwekwaita sei, nyange kwezvadini. As long muri mupenyu chete, Mwari vachakuchengetai. Minamato tinaye tinokuitirai. Mwari variko kumusoro, vanoona zvose zviri kuitiwa. Nyangwe munhu akaenda pamusoro pevamwe akati ndini purezidhendi achiita zvaanoda zvose, asi Mwari chete ndipo vanotonga. Unogona kufa vosisiri president kana kuwana avo vanokugona avo vakakubvisa pautungamiri ihoko kwaunodzvanyirira vamwe vanhu uchiti vanhu vasina mhosva unovasunga. Vasikala, ndinokushingisai, muriwo veterani redu, ticharamba takamira nemwi paminamato. Muriwo veti vasikala, ndimumawo veterani acho. Varege vachati chuzi baba, ari kuvuya maelections. Vachati chuzi, vachati mai, makandizvarirei, zvandadliwa nachamisa sendimire, zvokubira hakuna this time. Tiripo pamaelections ipapo, tichazvivona. Shingai vasikana, shingai.
Hapana chinhu chinoshamisa pamashoko avacharamba. Chokwadi chiripo ndechekuti takanyeperwa pavakabvisa vamugabe vachiti vari kubvisa mbavha dzakatenderedza vamugabe. Ivo ndivo mbavha dzacho dzaitadziswa namugabe kuba. Saka nyika yapera nemavhamba yakuzanupefu kune mavhamba yapedza nyika. Saka nyaya iripo ndeyekuti hama neshamwari huyaiti tikurudzirane mumwe nemumwe kuti tivote tibvise mbavha idzi. Nyika yapera kukokotwa pasi, maminerals ose apera, vana Botswana vane minerals mashomanana asi vanhu vavo vari kurarama upenyu hwakanaka. Isu tine akawandisa tichitambura, ngatidzive zvokuita pakuvhota pahama.
2023 ndaramo office pamberi nezanu PF, pamberi nezanu PF. Una zvose zvetiri kuita izvi, madhamu tiri kuvaka, migwagwa tiri kuvaka, zvose tiri kugadzirisa. Changosarawo mutungamiriri wenyika ngaabvumirewo Ngochani, pamberi neNgochani. Masora sei vana mukoma Jonga vose uku?
Makadiko pastudio 7 apo nevateereri vestudio 7 apo. Ndinotaura kuna mai mutsvangu. Mai mutsvangu ngavasangotaura pakuguma pakutaura because mai mutsvangu murerekerwa namunangagwevo naiye. Saka handioni kuti pane chinobuda inini apapa. Kunongova kungotungana kwembudzi. Mashoko ava handioni chinobuda apapa. Munangagwa angambobvumi kuti mwana wake aende kujeri, izvozvo hazvibudi. Vese ava vatarisa zvinotaura pasi isu vanoti pasi wenjavha isusu. Vanotaura vachiita zvokushandisa chisimba, vanoti tirikutozvitutumadza neupfumi hwokuba kuti hamuna zvamotiita kuti ungaita sei, moita sei kutitutumidza neupfumi hwokuba. Iwe uri munhu unefunga woramba uchitevera Zano PF. Zvimwe zvinhu zvinoda kufunga, musavhotera Zano PF vabereki. Ndapota. Ndini Pen Twist Mupolokwane.
Pastudio 7 apo masera sei zvenyu? Hai, ndinoda kukunza chete kuvana vanosapota Zano PF kuti ko vaine pfungwa here dzakakwana vanosapota vanhu vari kuparadza upfumi hwenyika wataurwa zvakanyanya neAl Jazeera. Ndibvunzireiwo kuti aiwa dzakakwana here pfungwa dzavo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa dzinosvika makumi matatu neina kana kuti 34. VaTrump ndivo mutungamiri wekutanga kupomerwa mhosva nekutongwa nedare mushure mekusiya basa reutongi hwenyika. Nezuro chipiri, vaTrump vakamiswa pamberi pemutongi wedare muguta reNew York mushure mekubatwa nemhosva panyaya yavange vachipomerwa yekushandisa mari yekutsvaga rutsigiro kubhadhara mumwe mudzimai aiita zvepabonde amai Stormy Daniels nekuita zveuori mumagwaro ekubhadhara mitero yavo. VaTrump vari kuramba mhosva idzi. Ngati nzoi hurukuro ya ito pamsoro penya iyi na Marvelous Msanganya huye nenyanzwi mnezo mitemo wa Kenneth Masie.
Taona wa Trump wachipinda mkote mgrand jury apo paunzi wapo miranyaya zao. Wa Trump warunzi wakapa mkazi umuano ekta mafirimu ezukuru mario kubana murumo. Kuta asata ure kutaka mbodana nao mugurira 2006. Izizunonzi wa Trump wakapa mkazi uyu mari nukuti asa taure nyayai iyo wachida kukontesta my elections muna 2016. Darira wapo mira mosha zinukwana 34. Zinoita kuti wa Trump wanzi wane nyaya yaka simbara. Ende nyaya yao inonzi kumtemo mafeloni. Mafeloni inowa nyaya ilipamsoro soro stereks. Saka nyaya zao zese zinonzi mafeloni ende nyaya zaka simbara. Zukuti wakabato ni mosa wanu kuna wakuenda mchisharira makura katu wande.
Va Trump wawane kwa ere vachipi wazuwa rekuti wauye kuzotongwa nedare. Uye sesha mira shakadaro parijino vanenge vakuita sei.
Nyaya iyi ya Trump ya postponwa kauti yapuwa date remuna December kuti vauye vachizotongwa nedare. Ende madare rukutaura iye zvine vachuchisi kauti ma prosecutor arikutaura kuti iyi nyaya iyi inofanwa kuve yapera before my elections next year 2024 sezvo iwo va Trump vachida kukubvidza muma elections yayo.
Zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti chii chakatarisa matare emuno munyika yeAmerica.
Iyi nyaya iyi inotaridza kuti ma-institutions emuAmerica anoonekwa achishanda nekuti inyaya ichatesta yatingati judiciary yemuNew York nemamwe ne Supreme Court yao. Eva Trump sezvatinoziva aimboya mutungamiri wenyika ende uyezve ndiye mutungamiri wokutanga kupomerwa mhosva iyi yekuinzwa kucourt under criminal circumstances. Ende zvinhu zviri kutotariswa nemagweta kuti zvinhu zvichachinja mutemo sei kana kuti zvichabatsira kusimbisa atingati ma-institutions ejustice muAmerica muno.
Magweta ari kumirira vaDonald Trump vari kuti chii pamusoro penyaya iyi?
Iwo magweta avaTrump ari kutaura kuti iyi nyaya iyi inokwanisa kuva ichidismiswa kana kuti kuraswa nenyaya yekuti amwe ma-witnesses ari kutaurwa ipapo kusanganisira gweta raimboyera vaTrump kuti haarizi gweta rinotaura zvechokwadi. Uyezve pari kutaurwa nyaya dzakati wandei dzekuti kuda magweta ane zvaari kugadzirisa zvokuti nyaya iyi isambovhera yambowikwa kana kuti vaTrump vasambovhera vambovhura muromo mukoti ichinzi inokwanisa kudismiswa. Hatikati nema technicalities. But zvisine hazo vari kuongorora nyaya iyi vari kutadza kuti iyi nyaya iyi inyaya yakanyatso kugadzirwa ende yakanyatso kurukwa zvokuti macharges aiswa vaTrump akasimba zvokuti iwo magweta avaTrump vakasabata nyaya yakanaka zvakanaka-naka vanozviona vachizovhura zvimwe zvinhu zvinozoisa kuti vaTrump vazobatwa nemhosva. Nyaya imwe iri kukunya yokubuda pamberi inyaya yekuti vaTrump varunzi vakafalsify madocuments kuti vaite evade nyaya dzetax. Tinoziva kuti vaTrump vakaramba kubudisa mapepa ematax panguva yavanga vari president and nyaya iyi yakazoenda kucourt. Zvinhu zvinoitisa kuti nyaya dzakadaro nezvimwewo matransactions avaitawo panguva yacho iyoyo yaibuda kana kuti mumatax returns avo ive iri nyaya ichabuda pajekerere nekuti dare rechida kuona madocuments esaya ende nyaya yacho ichizotongwa.
Nyaya iyi ikasakwanisa kupera sarudzo dzemuno muAmerica dzisati dzaitwa zvinozofamba sei?
Saka nyaya iyi ichiripo ende maanalyst nemagweta ari kutaura kuti inyaya iyi ingwa kutozo draga ichienda even kunana 2025 kana kutozopera makore achapfuura isati yapera kunyange hayo yapostponwa kuti ipinde muna December. Tinoziva kuti next year kune maelections and iwo vaTrump vacho vari kukontesta zvekare ende vakazokare kana vava president zvinhu zvinokwanisa kuzodelaya zvekare kutongwa kwavo bhozi muno muAmerica sitting president haakwanisi kutongwa nemhosva. Izvi ndizvo zvandingakwanisa kuva ndichitaura panguva inoi.
Avo vangu vari gweta rinorira kodzero dzevanhu Advocate Kent Masie vachitaura naMarvelous Msanganya huye weStudio 7 vari kuTexas. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindabele.